mutambo wekriketi watambwa zuva ranhasi tarwadzira chaizvo apo takundwa asi atere mwoyo tinotarisira mutambo wavachatamba neindia wekupedzisira pamwe vachatamba zvinodadisa vokwanisa kukunda futi
tinoona zvedu kuti pari zvino machances avo kuti vaende kumasemifinals anenge apera imi semutsigiri mucharamba muchitsigira here
hongu tinoramba tichivatsigira vakomana ava nekuti zvavatoita so vazhinji tarisatarisira kuti vachatamba zvakadai tinotoona kuti tikaramba tichivatsigira kuti vaende mberi uye tinotarisira kuti nekufamba kwenguva tichange tavashasha yekuti kumasemifinal tinenge takutotarisira kugara tirimo masemifinal
tiri ipapo panyaya yemitambo tinoona kuti World Cup yekuQatar ichange iri kutanga mavhiki anotevera imi muri kutsigira zvikwata zvipi kunhapo uku
chekutanga tome tichida kutsigira ana Senegal vari kuendana naGhana asi tinozoona kuti kazhinji tinotarisira kuti vakabuda mumagrupu stage zvayo kuti vazoenda kumberi zvinohanzotinetsei saka indiri kutarisira kuti Spain eEngland nanaBrazil ava vavadare vakanokwidza nemajakhosi akaita sana Germany
pari zvino vanhu vari kutambira sei mitambo iyi yeWorld Cup munyika
pari zvino nyika nevekuti isu takadzingwa neFIFA kuti tisave nemainternational matches vanhu vakatarisira mitambo yeWorld Cup zvakanyanya ibishi kugadzirisa materevhizheni kuti panotanga mitambo iyi vanhu vakwanise kuona bhora ndiyo tarisiro yedu chete yatiinayo zvinoizvi nekuti isu pachedu hatiko kana kuafrica cup of nations hatiko zvakare
tiri ipapo pane vatambi vane hunyanzvi here vamuri kutarisira pachatanga makwikwi aya
ivo vedu vemuafrica ana Sergio Manawa tikuvatarisira kuti ndokwaakunyasinoratidza hunyanzvi hwake hwaakuratidza ari kwaakaenda kuchikwata chichi chake kugermany.